matambudziko ese atiri kusangana nawo sevadzidzisa tiri kuramba tichisangana nawo asi tichitarisawo zviri munyika tichinzwa mutungamiriri wenyika achipupura nemuromo wake kuti kune mari inokwana 16 billion yavasiri kuziva kuti yakaramba sei. Saka pakuratidzira kwedu apa tichange tichikumbira kune hurumende yedu kuti pamari yose iyo yakawanda zvakadaro imwe yacho vakwanise kuya vaiisawo kune education kuti ikwanise kupa miripo kuvadzidzisi ikwanise kusimudzira dzidzo yevana. Pamusoro pazvo tichange tichikumbirawo zvakare kuti madzidzisi ekuvaruwa vawanikwe vachipawo muhoro watingati compensatory rural allowance inoita kuti ivabatsiridzewo pamatambudziko avanosangana nawo vari mabasa kwavo kwavari kushandira.
Nezuro takanzwa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachiti hurumende ichaenzanisa mihoro yevashandi vehurumende nepoverty datum line zvinove zvimwe zvezvinhu zvamaa muchigunun'una nazvo. Makatambira sei chiitiko ichi?
Mashoko aya vakataura pavaitsvaga kuvhoterwa muna 2013 ende vachiri kudzokorora kungwataura kwatiri kuzama kwemunhu mukuru kuti ativaraidze achitora sekunge tiri vanhu vane njere pfupi. Isu taakuona sekunge munhu anenge ashaya zvekuti angavimbise vanhu munyika kungotaurawo zvangouya musoro make nguva iyoyo. Isu tiri kuti vasati vatanga urongwa hwekungoramba vachitivimbisa ngavambovhara maburi ese ari kuti vati mari irashike vombodzora 16 billion yavakapupura nemuromo wavo yekuchiyadzwa yavari kuti yakarashika vaiwane semutungamiriri wenyika. Kana mari iyo yapo vozotora chimedu vopiwa kumacivil servants. Hatichadi zvekuramba tichingopiwa mapromisi akaita sewayo. Uyu mutana taakumuziya nenguva achingotaura zvinhu zvisingazadzisi.
Kuratidzira kwenyu muchakuita nemutoo upi?
Kuratidzira kwedu kuti tichaita iri machi tichange tichifamba mumugwagwa yeHarare tosvika kupariamendi toisa gwaro rezvishomo zvedu toenda kupublic service tosiya gwaro rezvishomo zvedu tozosvika kubazi reprimary and secondary education tosiyawo zvishomo zvedu. Asi tichatora mukana wezuva iroro kutenda vanhu vemuZimbabwe vanoramba vachibatsirwa tax dzemhando yakasiyana siyana kuitira kuti tiwaniswe muripo wedu. Tinoziva kuti zviwanikwa zvenyika ino zviri kuwanikwa zvichiramba zvichidiwa. Vanhu vazhinji vanototamburawo ndovaroramba vakungobatirwa mari kuti tiwane muripo. Saka tiri kuedza kuti tizogadzira zuva irori kuti tizopedza zuva rese tidzidzisa vana vese mahara malesenzi bafomu 1 kusvika fomu 4 senzira yedu yekuti tiva kutendawo vanhu vezimbabwe vanoramba vachirwadziwa zvakanyanya.